vatsvatsu vatisatita wana formal communication sesangano rana chiremba kuti tinzwe kuti ndo yaposition yehurumende here asi tangozvionawo mumakuwa nemumainternet nemumapepa kuti bonus rinenge risasauye nhasi uye utangozvionawo zvekare mabank accounts kuti patatoendawo kumabhengi tichaziva kuti mari tiri kunotora nhasi taona mari kusina saka tiri kungomirira kuti pamwe employer wedu achatinyorera tsamba zviri formal achititsanangurirawo kuti zvoni bonus yedu ticharwana rini I think isu tinongoramba tichibhilivha muwedi yakataurwa napuresident kuti vachaona pledge yemabonus mabonus aunoziva kuti paakazouya president vakati nyika yose tichawana mabonuses so we believe in his word and we think that bonus yedu isu tichauya
kuri kuti hapana chamawana muchaenda here kuhealth services board kuti munonzwa kuti zviri kufamba sei panyaya dzemabonus enyudzi
ya ndizvozvo tikaona mari yacho isina kupinda kana samangwana sezvita ndakaitarisira nhasi tichatongonyorawo magwaro tichikumbira kuvhunza kuti tichiwana clarification kuti zviri kufamba sei I'm sure nyaya dzelabor dzinoda kuti ticommunicate zviri formal so that tinzwe kweposition yaemployer kuitira kuti tikwanise kubatsirana kusolva problem ichabuda panyaya yebonus.